Vagari vanosvikasana vanonzi vakatopiwa matsamba ekuti vabude mudzimba dzekanzuru idzi. Mumwe mugari akabudiswa mumba yekanzuru nezuro chitatu vaVictor Machoni vati matambudziko avo akatanga pakatanga kanzuru kubhadharisa vagari nemadhora ekuAmerica. VaMajoni vati kanzuro yakangoisa mari isina kukurukura nevagari uye vati mari iyi yakavawandira zvakanyanya.
Asi maonero andozviita inini zvinhu zvavari kuita kanzuro zvokurwadza nekuti nguva yechando ino yavari kuburitsa vanhu uyezve havana kuti panguva yekuti kana kuti uyai titaurirani kana kuti itai payment plan. Vakangouya chete nemapepa avo nemasamons avo vakutosvika padhoo pangu kuti budai. Vakaburitsa zvinhu zvese izvi, vakaburitsa usiku mapast 4 ndo pavakatanga, ndofunga vakazopedza kuma 5. Yabhiuri makurira rakaita nderekuti iyo kanzu mabhadharira taiita kudhara ari mazimudhora vakazongochinja kalendi yavo wega vachibva vangoti takutoti imba idzi $110. Saka imari yaikuti yanga yakutinetsa kuti titange kuiwana.
Mumwe mugari vaJoseph Milanda vane chikwereti kukanzuru chezviuru zvitatu nemadhora matatu. Vati vari kutadza kubhadhara mari inodiwa nekanzuru sezvo vari kushaya mabasa. VaMilanda vati vari kushuvira kuti kanzuru ideredze mari yedzimba idzi kuitira kuti vakwanise kubhadhara mari idzi.
Vanosvika vatoomesera tese tese tunemhuri tinoona vadiki. Mari dzacho dzavari kuda hatidzikwanisi kudzibhadhara. Vozi ine chidzimba iyo ine chikwere che 3000 something kuti irabhadharwa imba yeyo 3000. Ofish 3000 acho nekuti dzikada kuti unobhadhara nonzi kuti kuda cash kana dzitaenda payment plan nonzi bhadhara half down. Toiwana kupi mabasa hatina kushanda hatisi kushanda. Saka zvinhu zvekuti zvekutotirwadza tese. Asi nyaya yekurwadza munhu wane kurwadza munhu wese nekuti sopava ne 3 blocks dzakapiwa matsamba emaevictions. Zvatingati tiri kukumbira kukanzo ndezvekuti dai vakatibatsira vakatinzwisisawo kuti wambopa vanhu mukana. Ofishi marenzi achona ari kutodhura, ngavadzikise marenzi achona. Zvinoita hatikwanisi kubhadhara marenzi vari mari dzacho dzauda dzakawandisa.
Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita asi akapiwa utsamba yekubuda mumba audza Studio 7 kuti nhasi havana kuendesa vana kuzvikoro nepamusana pedambudziko ravakatarisana naro.
Zvakatooma nekuti sezvi vana vatotadzaenda kuchikoro tichishiya kuti vakaenda kuchikoro tikavakaona tadzingwa. Vanoshaya kuti vana mai vedu vaenda kupi, saka zvinhu zvakaoma. Ike zvino kuri kunaya, tine vana vacheche vakatovata mumbomu. Saka kukabudiswa panze nguva yakadai so chinhu chakaoma stereki. Tinoshuvira kuti kanzuri tideredzerewo maredzi. Upenyu hwacho hwakaoma, mari yacho haisitombobatika. Asi vakatsvagawo kuti poo rendi iri nani, unongofaita unongotengesa musika.
Pamusangano wakaitwa nenhengo dzeHarare Residence Trust nekanzuru munguva shoma yapfuura, mumwe mukuru wemukanzuru vaSoul Marongwe vakati vagari vazhinji vari kugara mudzimba dzekanzuru havasi kubhadhara mitero kubva zvakanzurwa zvikwereti nehurumende panguva yegadziriro yesarudzo dza2013. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati chokwadi kuti kanzuru iri kubudisa vagari vane zvikwereti. VaChideme vati vagari vanosvika zana vari kuzorasikirwa nepekugara sezvo vanga vasiri kubhadhara mari kukanzuru. Ndakamirira Studio 7 kuGlenora B, ndini Patricia Mudadigwa.